Mumwewe watongi wedare re High Court mvulawayo Justice Martin Makonese vapa mtongo uyu nhasi mangwanani. Vabanda vaive vambomiswa basa negurukota rezvekutongwa kwematunhu vaSevia Kasukwere muna Gunyana wegore rapera. Vakazodzingwa basa mushure mekunge tribunal yaive yasarudzwa navakasukuwere kuti iferekete nyaya iyi yavati vaive vabatwa nemhosva yavaipomerwa yekushandisa chinzvimbo chavo zvisiri pamutemo kuti vatenge imwe nzvimbo yekuvakira. Mushure mekudzingwa kwavo, vabhanda vakakwira kudare repamusoro vachipikisa kudzingwa uku. Mumutongo wavo, Justice Makonese vati mushure mekuzeya nyaya iyi vakaona kuti tribunal yakatadza pakuwana vabhanda vaine mhosva sezvo zvaive pachena kuti hapana mutemo wavaive vachikora mukutenga kwavakaita nzvimbo yekuvakira iyi. Nekudaro Justice Makonese vati vabhanda vanofanirwa kudzorerwa pachinzvimbo chavo chekuvakanzura uye mutevedzeri wameya weguta reVulawayo. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kubazi rezvekutongwa kwematunhu panyaya iyi. Gwetara vabhanda vakolwa ningwenya vaudza Studio 7 kuti vange vasati vaona magwaro emutongo uyu asi vati vari kubata denga nekufara nekuti vaiziva kuti vabhanda vaisave nemhosva kubvira pekutanga.
Tinofara zvikuru nechikumbiro chetu kuti chakabvumwa neHigh Court because takataura zvokutanga kuti client yetu vabhanda vanga vasina kuparwa mhosva. Saka tinofara zvikuru. Hatisati taiona decision yacho yakapiwa neHigh Court but tiri kufara zvikuru.
Vangwenya vati pavanongowana magwaro emutongo uyu vachaasvitsa kukanzuro yeguta reVulawayo kuti vabhanda vadzokere pachinzvimbo chavo sezvataurwa nedare. Vatiwo vanotarisira kuti vabhanda vapiwe mari yose yavaifanirwa kuwana kubvira pavakamiswa basa kusvika pari zvino sezvataurwawo mumutongo uyu.
Tichazoendesa kuna Deputy Sheriff kuti aseve marespondents etu bana minister bana city kanziri zvokuti auye adzokere kubasa kwake. Tiri kutarisira kuti vapiwe maallowances avo nekanziri.
Mumwe mugari wemuVulawayo vaadmire kudita vati mutongo uyu unofadza nekuti matare aratidza kuti atonge achitarisa kuti wabuda mbamani.
Matare anofanira kutonga without regard to political, vasingarerekere kuti munhu unobva kumusangano upi. Vanongotarisa magwaro avo nebumbiro remutemo nemitemo yemunyika. Saka zvinongofadza kuti ndo zvinongotarisiwa nematare izvozvo. Nekuti kana pakazenge pane chimiro chekuti matare akurerekera kurutivi rwepato inenge yangova nyonga nyonga mukati menyika.
Asi mumwe mugari vati neshoko vati hazvishamise kuti hurumende inogona kuramba kutambira mutongo uyu.
Ni panyaya iyi ndinoona sekuti zvakamboitika kugweru makanzelazi ako akambosuspendwa. Maikoti yakazoita zvayo but hurumende yakatora nguva kuzvitambira. So I think zvinogona kungodini kutorawo time chinetsa kudaro.
Mutauriri webato reMDCT vaDouglas Monzora vaudza Studio 7 parunhare kuti mutongo wanhasi unoratidza pachena zvinogara kutaurwa nevebato ravo kuti makanzura avo kunyanya mumaguta vanopomerwa mhosva dzemanyepo senzira yebato riri kutonga reZANU PF rekushungurudza vatsigiri vavo. Ndakamirira Studio 7 muVulawayo, ndini Taurai Shava.